Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzira yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya wechitungwiza avakambomiswa basa.
Kusatendwa zvirokuti vasiwa basa, asi kana vakaranga richitimisa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vatizotipiwe kwete kuti vatore zvezvangokanda panze sameya, kusadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu.
Mhuri dzinodarika 150 dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDoroth Moore ari pedyo necheGutu.
Mbudzi, mombe, huku zviri kuiswa kurodhi, votomupampo kugara parodhi kwezi haana kwekuzviendesa. Handiti saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Kwenzo redu guvhu ndoro kuparidza vhangeri, asi mukuparidza kwatinoita uku tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pavadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muhofisi midziyo yameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka. VaMutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuro kuti gonhi repahofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuro zvakaiswa panze. Vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana wokumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa. VaMutoti nemamwe makanzura 24 vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutoti.
Ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti atumwa nekomisheni kuti varida kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo. Ini zvinova zvinhu zvakandikachamadza kuti komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya, iyo meya vakasasendwa. Kusasendwa zvirokuti vadzingwa basa, asi kana vakaranga richidismisa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya, kutadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu. Saka izvo zvaifanira kukoshesa sinsi nyaya yangu iri matare ende tribunal yacho iri kunonoka, madhezi achakapfuura ende vasiri kufamba. Saka ina ndichaziva, saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangidza zvine chinangwa chokuti kudzingisa kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze.
Saka vakaita sei? Makavapa kii here dzokuti vapinde muhofisi meni?
Kwete, havana tombondikumbira zvekii. Vakaita 3 days vakambotuma dhiraivha kuti apinde avhure. Ndofunga vakatuma vashandi vanosvika 4. Vashandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi yameya ipwanywe. Saka ivo vacho vekomishini hanzi ndivo vakazopwanya vega, vachiti meya na simba isusu takangofanana naminista. Saka ndizevoti minista sinzi vakandimisa inini vanogona kuti vaite izvozvozi inini sameya wechitungwiza ndakacha madzoni ako. Gweta rangu rakatovanyorera tsamba zvichiratidza kuvaudza kuti regai kuita izvozvo. Saka vakangoita dedaro.
Saka zvinhu zvenyu zviri panze here kutaura kuno kana kuti mazviunganidza makavana pamazvichengetera?
Inini minista vakati ndisasvikepo. Saka zvino zviri kungotsakatika nenyika zvakadaro, because inini ndiri kutevedzera mutemo wavakanditaura kuti ndisasvikepo. Sananhasi handa kusvikapo, saka zvinhu zvacho kuti wakango shikanda na lazi amelo tushiripo erika na tusha pambase.
Kuyo minister matimava ziso erine dano irori?
Ndida kumbota ura na obozi wacho waka bura katie pate jadendie minister saka ane maru senza masita minister saka ndoyo zandaka uzwa na piara wistungu za jinta urati doi dano ratovu wane komisho.
Saka mchaita se imanji?
Kweta langura rata kupokana nazo ratiku kuto uraja ya chukuiso kumatari.
Vanga vari vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dziri kudzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore pedyo neChegutu. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamapurazi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena. Asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamapurazi aya zvichinzi ave ava Samuel Nakaniso avo vane magwara anotsigira kuti mapurazi ndeyavo. Varidzi mapurazi aya vanosanganisira vaLivingstone Nyamadzao vakakwidza nyaya yekudarira pamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi. Mapepa ari maoko eStudio 7 anoratidza kuti vanhaka iso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita asi vaNyamadzao avo vaimbove muri werusununguko vane masamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006. VaNyamadzao, vaKingston Mbwititi, nevamwe vanosvika zana nemakumi mashanu, vane masamba akanyorwa navaDidmas Mutasa, avo vaimbove gurukota rezveminda. Asi vaNyamadzao nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi. VaNyamadzao vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura offer letter yavo. VaNyamadzao avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri.
Asi kukuti ndakatanga kuendeswa kuhigh court ndapfikirwa pasi pemasquatters ari papurazi asi inini ndiine tsamba yeministry tsamba yangu haina kuithituyo then ndikagarapo iko zvezvi ndine 10 years ndiri papurazi waakundidzinga sezvizvi.
VaNyamadzao vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivage chavo chiri kuraswa ndechechirongwa checommand agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotireza.
Chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudara rangu ndiri kungofura hafu yacho ndine 10 hectares. Kutotaura kwatiri kuita charasika chakawanda nokuti ava vanhu vakachibvisa first ndobva vamuchiisa mupurasi raumukomredi Matanike ndobva wazochibvisazve tichingochokonyoka zvachiri kuita chakasiya murwi.
Sabhuku wenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josephine Matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varipo pasina zvavari kuita.
Munhu wese akazvinzwa kuti purezidhendi vari kudziridza command agriculture. Nhasi command agriculture yayo yakaraswa musango. Hurumende iripo, purezidhendi vedu varipo. Tiri kukumbirisa zvikuru baba vaMugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Isiri masabhuku emuno munzvimbo wemuno tarwadziwa.
Amai Matanike vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira.
Wavheti akarwira nyika ineyi akarwira ivhiri ndora vakarwira ma 10 years vari musango vachirwira ivhiri. Nhasi isusu tiri kukumbira president kuti vapindire pamusoro penyaya iyi.
Vaimbove muri werusununguko vatichaona shangiwa vanochinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo.
And to worsen matters vanhu vakaita semaveterans vanoti vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanya.
Exactly.
Which is known by everyone.
Exactly.
Worldwide andika varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirwiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi weza haana kwekuzviendesa. Handiti saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
mumwe ari kudzingwawo vatawanda mhiripiri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chenyezi muri panzi munova kutakugwa nehurumende munoifanira kugara apa tichikuchakira ipo kuenda kana pari ipo kuenda munova kutakugwa nehurumende munoisa apa munova kugara straight hapana zana hatina hatigoni kuona nzvimbo kuzvisa isu pachedu amaiwo tinofanira kumira zvinotaura hurumende kuti chindai apa sekutakugwa kwaketwa nei nehaikoti.
Mapurazi maviri aya Estelle neDorothy Moore aive ava Francis Cloud Whitkins avakatenga mugore ra1972 nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere akazotorwa nehurumende mugore ra2000 achigoverwa vanhu vatema muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine Arthur Achigoriwa.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvarefadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedhemokrasi, rinorwira dhemokrasi. Kubva tichirambwa mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change kuno muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudzawo ruoko rwavo kuti ini ndodawo kurana for office ya president kana kuti ndodawo kurana for office yeu member of parliament kana office yeu councillor. Nokuti ndozvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapresident, vanodawo kuita maMP. Isu chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo
ichokwadi, ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwawo tikaita zvikoka zvikoka, tikaita mapati akawanda pari zvino, ndinonzwa kuti hanzi mapolitical party muZimbabwe ava kutosvikawo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwawo uchiona kuti isu tiri nyika yetingangoti nyika doko, tine vanhu 14 million chete. Kuda pa 14 million ipapo vacharejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti uti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuita iwo makumi matanhatu nemana, hazvishowo zvinotiita chisekeso kundoko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsa zvembe zvechokuti kana tati isu kune multi-party democracy, hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu tinotendekwa kuzano kuti zano haidi vamwewo kuti vaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mkoma kuda matibiri. Vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Tinokutambira ini mufaro pano pa Studio 7 mukoma kuda.
Naita basi. Vakadi mukoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mukoma kuda tira kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo painge poitwa sarudzo dze runoff dziyadziya pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndana ne vamuchiri kutondera
ya ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda vamwe vacho ndingavandisisa varangarire nemazita ndinorangarira Joshua Bakacheza akanga ari mushandi wemovement for democratic change ari driver ndinorangarira kuita chokururama ndinorangarira Tondera Indira ndinorangarira ana Kane Nyeve nana Kauzani vamwe vamwe wakapondwa
asi muri kuti imi vanhu vakapondwa pane humbo here wakati tsvikiti wekuti rangariri bato reZANU PF
zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai tinozviziva kuti ZANU PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 June wamugabe muoffice nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu saka ndivo vakanga vane slogan iyoyo tinoziva nzvimbo dzese dzawakafamba kuna namachonari central kuna namachonari east vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misinei nguva vanatondera indira vakauya vakatorwa kana isiriyo iyo ZANU PF ndoi yanganga iri hurumende iri kutonga ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mamba kwedza pamba patondera indira akamutora akamuuraya nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kudzivirira vanhu veZimbabwe vangatotiudza ndivo kuti Joshua Bakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekutirisi ndiani nokuti ndivo vakanga vachizviti hurumende panguva iyoyo
semaonero enyu chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi
semafungiro angu ini yakanga iri nzira yeku kanda kuchichidzira vana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura vavariro yavo iri yekuda kuchichidzira nekusenda yandingati meseji pachirungu kuti if you do this unotakatika
tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi munoona sei
ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoga ihurumende isinei neupenyu hwevanhu vanhu vakatora tondera inzira handingati vanozikana asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsakatinga maringe nezizi zvimwe chete izvo nana Bheta Chokururama maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge pari kupondwa mombe naizvozvo panofanira kunge pakatosara humbowo wekuti asvimboda mupurisa akatrenwa stereki kuti abate kuti izvi ndo zvaitika
asika iro bato reZANU PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi
ngatimbotangai tataura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa Tondera Indira Bheta Chokururama Kane Nyeve Kauzani where are they and what happened to them before takuzotaura kuti imimi munomboitawo tingaite here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo upi humbowo hwaanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova
mataura emi kuti semaonero enyu kupondwa kwevanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika mungati zviri kushanda here
handifunge kuti zvinoshanda nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana nawo muhondo iyoyo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu
vaitako blessing thank you so much
avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Mashingo Diocese.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unoni pa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, unoni pa simba.
Inomzi Bishop Godfrey Tawonezi, ndiri Bishop we Anglican Diocese of Mafingo. Kinema diocese anikwana kuita iwo mashanu, rimere Harare, Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe, na iyo ino Mafingo.
Nderipi basa guru rinoitwa nekereke yenyu?
Tinoita mabasa akati wandei, donzo redu guru, ndoro kuparidza vangeri. Asimu kuparidza kwa tinoita uku. Tino tarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo sezvakaita imwe muno mudiocese reMasvingo. Takabatsirana nevanhu kwemakura apfuuraya munzvimbo dzine malaria tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku 65,000 uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa sezvakaita kushurugwi rurawo tine zvikoro zvina kwachivi. Tine chikoro chimwe chete kubhohera tine zvikoro zvitanhatu kuchikomba tine zvikoro zvina. Muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding uye sedhaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano. Tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mishini uye pane zveutano izvozvi tiri kuitawo urongwa sedhaisisi Masvingo kupinda mumachechi edu mudhaisisi riri rose nemunzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination kuti vanhu vanorarama neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemacommunities. Tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center apo panoenda vana vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko.
Zvamataura zvizhinji Bishop Taone, zvinhu zvinoda mari. Kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika?
Tine shamwari dzedu dzatinadzowo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira.
Nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene?
Ya, ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8. Ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi. Muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa netambo yokururamisa nayo. Akabata tambo iyi muruoko rwake akandibvunza achiti, nai Amos, uri kuoneiko? Ini ndikati, tambo yokururamisa nayo. Ipapo tenzi akati, ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo. Handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga. Ndo ndima yandaverenga Amos 7, verses 7 to 8. Pandima iyi yandaverenga iyi, Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri. Panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizviunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo hori hwanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva. Utungamiriri hwezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehori. Haaibve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira Mwari wavo. Mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri. Zvechokwadi, Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita hori hwakange huripo mukati meIsraeri. Mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo, kati yatingati vision pachirungu. Muchiratidzo umu Amos akaona Mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yokuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro peuori nekudzvanyirira varombo. Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi paMwari. Chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki. Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa naMwari. Nhasi uno Mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe. MuZimbabwe hori wapfunya chisero. ane zvimatongerwe enyika hazvina kujeka. Upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Kodzero dzevanhu hadzicherechedzwa. Tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama. Izvi zvinoreva kuti Mwari vachazosvika pakutiranga. Ibasa remunhu woga woga remuZimbabwe. Angava ari muhurumende kana kuti asiri muhurumende, anoshanda papi nepapi kana kuti asingashandi, kuti tose tirase tsika dziuri, tirege kuzvunganidzira pfuma nokutsikirira varombo, ticherechedzewo zvakare kudzero dzevamwe vanhu. Tikadaro, tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo inobva yaratidza kuti Zimbabwe yatwasuka, tobva tawana makomborero akawanda kubva kuna ivo Mwari ane vemusiki wedu.
Ava vanga vari Bishop Godfrey Taone Zvive Anglican Church Mashingo Diocese vari parunare kuMashingo neStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kubva kuchikwata Christlike Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Nako kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya wechitungwiza avakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika 150 dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore ari pedyo nechegutu. Nasi mchikamu chedu chechitendero, manzwa hurukuru ya takaita na Bishop Godfrey Taoneji ve Anglican Church Mashingo Diocese. Tavatashuka kumagumo ya chirongwa chedu, anukuni kaya ni mufaro, ndini jonga kandemiri, ndukusia mina ntungamili nkomo.